ngokuthi mthi mwacho na usethu wabapho andithi i-cyber bill ayisethu yapaswe emparliament thina i-cyber ministry asathina cyber bill bill rakaproposwa muna may I believe August 20 iranga risati rapotirwa saka hapana cyber bill rati rapotirwa saka mtemo cheu cheiwa upo wecyber wachona kuti vanhu vanzwisise kuti mutemo wacho unorevei
pane munhu atosungwa ka ari kutomira mberi kwedare nomuzvechitatu munoti mutemo wavari kushandisa apa ndoupi
ndizvozvandiri kuti mutemo wachona hapana ari kunzwisise ndinoona kunge sekuti maloya ake achamira neizvozvo zvekuti hapana mutemo chewo chewo waasungirwa unoenderana nemhosva yake nekuti iye munhu patwitter kandokaretwitter chimwe chinhu hazvinganzi ndiwe wadaro nekuti hausiriwe wadaro
munofunga kuti nyaya iyi inoreva chinyi kuvanhu vekuzimbabwe uye chiri kutaura chinyi kune dzimwe nyika pasi pese nezvaitika izvi
zvechokwadi hurumende pasi rese handiti dzaakufanira kufungisisa nezvezvinhu zvinoitika pacyber space asiwo zvinoreva kuti hurumende dzinofanira kujekesa kuti chavanoti munhu achikora mutemo ndechipi havafanirwi kungoti zvavafunga kuti mingi nekuti akadai otonzi asungirwa mhosva iyoyo nekuti vakadaro navo vakukanganisa mutemo wavo saka ngavajekese kuti vanorevei nemutemo wacho nekuti iko zvino mutemo chewo chewo hausati wavapo ndirikuona vanhu vobva vari kunyora nezvekuti cyber bill hapana cyber bill nekuti hapana cyber bill yakapaswa
munofunga kuti nyaya iyi ingakanganisa here kudyidzana kweamerica nezimbabwe
ipapo handione sekudaro asi handisati ndanzwa anything chabva kuus embassy I think vekuus embassy vanenge vakamirirawo kuona kuti munhu zvechokwadi pane mutemo waachikora here kana jaji vachizenge vati pane mutemo zvechokwadi wenyika wachikorwa handione zvichikanganisa ukama asi kana zviri zvekuti munhu hapana mutemo waachikora hurumende iri kungoita zvinhu zvekuda kuchikidzira vanhu then zvinhu zvinogona kukanganisa ushamwari wangu wava kutangisa futi kuti huvepo hwakasimba.